sekuona kwangu inya yekuti vamudzadzi havachina chicha chekuudza vanhu kana chaapinda kusouth. Saka mukatarisa nyaya yeland ndonyaya yavakatanga kufambena nayo kubva muna 2000 kusvikira pari zvino. Haisiri nyaya yekuti vamugabe vari kutadza kurara kusvikira vatema vavana ivo. Aiwa, inyaya yekuti vakwanise kufadza vechidiki kuti vakwanise kuvasapota musarudzo iri muna 2018. Asi tichitarisa maimpacts ehunhu hwakadaro tinoona kuti nyika ndo iri kuramba ichishungurudzwa.
Tinoonawo zvakare vamaguhu kuti vanhu vazhinji kubvira patanga kutorwa minda vari kutorwa minda munguva dzavanenge vava kutarisira kukohwa zvirimwa zvavo. Tingati here ZANU-PF kana hurumende ine urongwa hwekuti ngatimirei tozotora minda nguva yakati?
Zvinodaro nekuti chiri kuitika apa inyaya yekuda kukohwa pavasina kurima. Agriculture ibusiness, munoinvesta moharvesta. Saka pane hunhu ihwohwo hwekumirira kusvika vanhu vakohwa. Vanhu vanenge vashandisa mari dzavo, vanenge varima, vabhadhara vashandi, vachengetedza zvirimwa zvavo, then pavanenge vaakufanira kuti vachikohwe vobva vanzi chibvai pano. Inova tsika yaishandiswa zvekare panguva yeudziuri yekuti vanhu vainzi huyai kubasa voshanda vhiki rese. Musi wechina vanotanga kurohwa zvakaitisisa zvokuti musi wechishanu vanhu vanozongoti nemaroverwo yatiri kuitwa zviri nandidzokere zvangu kumba. Munhu wotiza osiya asina kuupiwa mugove wake webasa raanirasha.
Tingatarisira here kuti zviri kuitika izvi zvingashandura mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muzimbabwe tatarisana nesarudzo dza2018?
Handifunge kuti zvingachinje masungiro ewanhu pamusoro pekuti hurumende yavamugabe yasvikawo pekuti haisisina chitsva chaichakwanisa kuita, haichakwanisa kupura nyika kubva mumoto wayakaipinza.